manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitsepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri, tunosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri chikumi 11, 2024. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dzikuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. America yoramba zvakataurwa nemutungamiri wenyika Emmerson Mnangagwa kuRussia zvekuti yave kubata Zimbabwe seyakageza negoka munyama. Mumiriri mutsva weAmerica muZimbabwe otoriswa mhiko muWashington DC. Mutevedzeri wemutungamiri wenyika yeMalawi vaSaulos Chilima vakashaya mutsaona yendege nezuro nevamwe vapfumbamwe. Indiwe mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Hurumende yeAmerica yaramba mashoko ekuti iri kubata Zimbabwe seyakageza negoka munyama ichisimbisa kudyidzana neZambia neMalawi sezvakataurwa nemutungamiri wenyika Emmerson Mnangagwa pamusangano wavakaita nemutungamiri weRussia vaVladimir Putin Shondo Rapera. Mutoro wedu wenhau Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Mumashoko avo pavakasangana nemutungamiri weRussia vaVladimir Putin kuSt Petersburg, vamunangagwa vakati America iri kusimbaradza ukama hwayo neZambia munyaya dzekuchengetedzwa kwenyika pamwe nekudyidzana munyaya dzeupfumi ichisiya Zimbabwe iri yega. Asi mumashoko kuvatori venhau, mushandi mukuru pamuzinda weAmerica muZimbabwe kana kuti Charge d'Affairs amai Elaine French vati aya manyepo nekuti hapana imwe nyika pasi rino inopa rubatsiro rwakawanda kuZimbabwe senyika yavo. Vati waAmerica yapa Zimbabwe rubatsiro rwemari inodarika mabhiriyoni mashanu emadhora ekuAmerica kubva muna 1980 pawana nyika rusununguko.
Are more than $5 billion in health, humanitarian, and development assistance.
$5 billion yatashandisa muno kubvisa pawana nyika independent yabatsira zvikuru munyaya dzeutano nekuraramisa vanhu. Iri kubatsira kuti vanhu vararame panguva ino yenzara inotyisa.
Vaenderera mberi vachiti America icharamba yakamira nevana veZimbabwe vakati munandira wegore rino chaiwo. America yakaisa parutivi mamiriyoni gumi nerimwe emadhora ekuAmerica kuona kuti vanhu vawana chikafu chakakwana.
The United States is not running away. It is making good on its commitment to support.
United States haisi kutiza muno asi iri kusadzikisa zvese zvayakambovimbisa kutsigira kuti vanhu vaese mamiriyoni nevatanhatu kuti vagare.
Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaFrederick Shava, asi tabata mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko mubato rezanu PF vaFarai Marapira avo vati Zimbabwe haidi zvekupiwa asi kuzvishandira yoga.
Hatisi nyika inokodzera kuti inge ichinzi hamufanirwa kuchema nekuti ndinopota ndichikukandirai zvandakukandirai. Tiri nyika inokodzera kuti tinge tichiregedzwa kuti tizvishandire tichizviunganidzira upfumi tichizvisumudza kuti tichienda mberi sezvinongoita dzimwe nyika dziri pasi rino.
Amai French vatiwo gore rino homwe yemutungamiri wenyika yeUS Presidential Emergency Plan for AIDS Relief PEPFAR yakaisa parutivi mari inosvika madhora mamiriyoni mazana maviri nemapfumbamwe kana kuti US dollars 209 million yekurwisa HIV AIDS munyika. Vanongorora zvematongerwo enyika zvakare vari mukuru weDemocratic Party Dr. Uriah Zembe vaudza Studio 7 kuti vakakacha matswa chose nemashoko avamunangagwa vachiti America inobatsira.
Muno muZimbabwe munomu nyika yeAmerica ndiye inomuzinda wakakurisisa chaizvo muAfrica yose. Saka zvinokatyamadza zvekutaurwa navamunangagwa. Zviri pachena kuti Iyo waifunga kutuwari kumangalila Zambia kuna wa Putin pasu.
Ende rambele wa chuti mashoko haya anu kuna ukanganisa ukama we Zimbabwe ne Zambia. Wa nunguru wa nyazi matongeru wenyika wa chizi Sapa Invest of Zimbabwe wa Lazara Sauti wa uza Studio 7 kuti mashoko wa munangagwa anuradza kutu avafari ne kuhizana kwe zimwe nyika ne Amerika. Asi iyo wa chihizana ne nyika zisinga fambiza ne Amerika zakaita se Russia.
Ukama we Zimbabwe wanyanya kuandira ku Russia wanyanya kuandira ku China saka Amerika pa iriku ya ku Zambia iriku yeza kuti inge ikivandu kwa ukama wayo ne Zambia ikwanse kuwana u rupatiru wakanyanya kupa ku Zambia kana pane zinenge zichitika zinenge zidaru kufidilo renyika zinenge zichipa ku Afrika zinenge zichipa ku Southern Africa.
Vati okunze kwa izozo Amerika yaka sunungu kwa kuchizana na nyika zaino dawa kati apana chakaipa kuita izi zishakadaro guruko otarno na nezhokuburiswa kumashoko mu Zambia wa Cornelius Mwetwa vaka mboza Studio 7 kutivane nzira zekutaura na zone Zimbabwe kwete mapepa na uva katibazi ravo rezo kuchizana na zimwe nyika riri kutaura na Zimbabwe nezhokuburiswa kumashoko awa nyika mbirizi zaka tanga kunezana zakanyanya apo chikwata chesa de kichayongora sarudzo mu Zimbabwe chichitungamirwa neZambia chakati sarudzo idzi zainge dzabirirwazve mhando yepamusoro. Ndakamirira Studio 7 Marare, ndini Godwin Mangusha.
Amai Pamela Marie Tremont vakatora mhiko nezuro kuti vave mumiriri mutsva weAmerica muZimbabwe. Duo mudzimai wekutanga kuva mumiriri weAmerica muZimbabwe uye vari kutora chinzvimbo chakasiyiwa nawa Brian Nichols muna 2021. Amai Tremont vaive mutevedzeri wemumiriri weAmerica kuSweden, Ukraine neCyprus. Vakamboitawo mutevedzeri wemukuru wesangano reNorth Atlantic Treaty Organization kana kuti NATO uye vakamboshandawo kwemizinda yeAmerica kuZambia neBritain. Amai Tremont vari kuenda kuZimbabwe panguva iyo kutyidzana kweZimbabwe neAmerica kusina kumira zvakanaka zvikuru munyaya dzezvematongerwo enyika neutongo hwejekerere. Amerika yakatemera mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nevamwe gumi zvirango ichivapomera mhosva dzekuita zvehuori uye kutonga nedemo. Asi hurumende inoti yakatemerwa zvirango nekuti yakatora minda kubva kuvachena ichipa kuvatema. Mukuziya nezvenyaya iyi Ivan Zininga weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika muchinafundo Rike Mukonza vanodzidzisa paTswane University of Technology muSouth Africa.
Mike Tremont avasi munhu mutsva mubasa ravo iri. Tikatarisa vakamboshanda kuLondon kuUnited Kingdom vakashanda zvekuUkraine.
Taona vashanda munyika dzakati wandei zvichavabatsira nenzira dzipi kana vouya kuZimbabwe?
Ukraine ndo yandaona sekuti inenge ine chinhu chainoratidza pakusarudzwa kwavo nzvimbo yanga ine makakatanwa. KuZimbabwe tiri kuziva kuti pane makakatanwa ari kuita. Saka experience yavo yekumboshanda ikoko kunana kunzvimbo dzakaita sana Ukraine inovabatsira. Tozouya kudunhu reAfrica tinoona kuti Mike Tremont vakashanda kuZambia, vakashanda kuSouth Africa. Saka vane manzwisisiro avanoita dunhu rekuchamhembe kweAfrica.
Matambudziko avanotarisana nawo kana vasvika muZimbabwe angava api?
Vari kusvikowira munyika ine makakatanwa pane zvematongerwo enyika. Tinoziva kuti isusu sarudzo dzakaitwa muna August 2023 hadzina kubudisa zvakatambirika nevanhu vese mukati menyika nekunzowo kwenyika. Chechipiri, vari kuuya munyika ine zveupfumi zvisina kumira zvakanaka. Vanhu havana mabasa, zvemari hazvisi kunyatsofamba zvakanaka. Vari kupinda zvakare munyika iri kuratidza kuti haisi kunyatsodyidzana neAmerica zvakanaka. Tinotora muenzaniso wezvakataurwa nemutungamiri wenyika weZimbabwe pavakanosangana navaVladimir Putin vekuRussia. Vakataura zvavakataura pamusoro pekuti America iri kushanda neMalawi, iri kushanda neZambia ichisiya Zimbabwe yakasurikirwa. kutongwa kana utiri na isolation.
Mabata nyaya yandanga ndichiuya kwairi. Munoona sekuti zvino pachimiro chipi pakati pekudyidzana kwenyika idzodzi?
Ukama weZimbabwe neAmerica unoradza kuti unonetsa kufamba zvakanaka kunyanyanya kana hurumende yeZANU-PF ikaramba ichienderera mberi iriyo hurumende iri.
Vanga vari nyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika muzvinafundo Ricky Munyaradzi Mukonza vanodzidzisa paSwane University of Technology muSouth Africa vari parunhare muPretoria kwakari kuSouth Africa naEvans Zininga weStudio 7. Vamwe vadzidzi vemuzvikoro zvepamusoro-soro vanonzi vave kumanikidzwa kuchaya mapoto senzira yekuedza kurarama kuti vapedze zvidzidzo zvavo, asi vamwe ndo vanonzi vari kungoitawo gundamusaira. Jeffrey Moyo anotipa nyaya inotevera.
Mudzidzi wepaMidland State University kuGweru ada kudaidzwa kuti George ati anotova nebarika revasikana nekuda kwekusamira zvakanaka kwezvinhu.
Kudhakwa vaita ikonomi mukati menyika muri kukanganisa upenyu hwevanhu vazhinji nesu vana vanenge vari mumayunivhesitis. Izvezvi ndiri kutogara nevasikana vaviri inyaya yekuti vanenge vakaomerwawo neupenyu.
Muharare, mudzidzi wepaUniversity of Zimbabwe ati iye anonzi Margaret ati chinopa kuti achaye mapoto nemukomana wake kuda kuche
ndoka nemukomana kana tiri kuchikora. Chikonzero chinoita kuti tigare tese ndechekuti ndiye anondiriritira, anonditengera chikafu, anonditengera hembe nezvimwe zvandinenge ndichida kuchikora.
Mumwe womudzidzi wepaUniversity of Zimbabwe Devi Muchabayana uyo ari kudzidzira kuva mutori wenhau audza Studio 7 kuti vadzidzi vakawanda vari kunonga svosve nemuromo.
Tiri kunyanya kukonzeresa nyaya yekuti vana vari kushaya zvikwanisiro zvakakwana.
Nhengo yerimwe sangano rinomirira vadzidzi Zimbabwe National Students Union kana kuti dzinasu vaDarlington Chigwena vatendawo kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka.
Ichokwadi vechidiki vari kuchaya mapoto kuburikidza nekuoma kwakaita ugaro hwavo, naizvozvo vari kupedzisira vava kugara vese kuitira kuti vabatsirikane.
Mutungamiri wesangano reStudents Representative Council paUniversity of Zimbabwe vaAlan Chipoi vati vasikana ndivo vari kunyanya kuomerwa nezvinhu.
Especially vechisikana vari kukwangwaya vari pakambasi, so vanozoforswa nemasituations kuti vaende kunotanga zvemamarriage zvavo.
Asi Panashe Chingwaru anodzidza paUniversity of Zimbabwe ati chimwe chowedzera dambudziko kubvumidzwa kushanyirana kwevadzidzi kudzimba dzavanogara.
Chimwe chiri kuita kuti vana ava vade kuita macampus marriages inyaya yekuti pakaiswa inonzi interest yekuti vakomana nevasikana vanoshanyirana munguva dzechikoro.
Muzvare Irene Hungwe anoona nezvemagariro evanhu ari mukuru wesangano rePSAB rinoita tsvakurudzo yekurasika njere kwevanhu munyika ayambira vechidiki vari kuchaya mapoto ava kuti vanofanira kungwarira nekuti vanogona kuguma vapinda muna Taisireva.
Nyaya yevana vari kumayunivhesiti vari kugara nevamwe vanhurume kana kuti nemamwe mastudents vanenge vachiwana zviri nani kuvadarika senzira yokupedza dambudziko reurombo kuti vawane kurarama inyaya inosuwisa, nekuti mwana panozopedza chikoro unoona pamwe atotapurawo tachanhu weHIV.
Munyori mukuru mubazi rezvedzidzo yapamusoro muhurumende muzvinafundo pane Utagwira vatenda kuti vadzidzi vane matambudziko makukutu avari kusangana nawo.
Hurumende yeZimbabwe inoziva nezvekutambudzika kwevana vari kuma college nama university nenyaya yepokugara. Naizvozvo kuburikidza ne Ministry of Higher Education hurumende iri kuvaka dzimba dzokugara dzevana vechikoro.
Kunyange vadzidzi vari kuchema chema, gurukota rezvedzidzo muzvinafundo Amon Muruira nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanova mukuru wemauniversities ose munyika vanoti mari iri kubhadharwa nevadzidzi muzvikoro zvepamusoro-soro munyika ishoma zvichienzaniswa neiri kubhadharwa mune dzimwe nyika. Asi vadzidzi vanoti munyika idzi vashandi vanotambiriswa mari inovakwanira, kwete mutero wembwa unopiwa vashandi vakawanda muZimbabwe. Vachinyora mubepanhau reSunday Mail vaMnangagwa vakati vadzidzi vanofanira kunotora zvikwereti kubhanga reCBZ rinoshanda nehurumende. Asi kune vadzidzi vakawanda vanoti zvakaoma kutora zvikwereti izvi sezvo kushayikwa kwemabasa kuchipa kuti vagume vatengeserwa midziyo yevabereki. Kare hurumende yaimbokweretesa vadzidzi mari, asi kushaya simba kwedhora uye kutadza kubhadhara mari kwevamwe kwakapa kuti ishande nebhanga kwete bazi redzidzo yepamusoro. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Jeffrey Moyo.
direct from Washington, the voice of America, VOA.
Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAntony Blinken vanoti mutungamiri wehurumende Israel vaBenjamin Netanyahu varatidza kuzvipira paurongwa hwekumisa hondo muGaza, asi vati chikwata cheHamas hachisati chatenderana nezveurongwa uhu. Vachibva muIsrael, vaBlinken vabva vaenda kuJordan. Mutungamiri wenyika yeMalawi, vaLazarus Chakwera, vazivisa kuti mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaSaulos Chilima nemudzimai wavo nevamwe vasere vakafa munjodzi yendege nezuro. Ndege iyi yakadonhera musango reChikangawa ichibva kuLilongwe ichienda kudunhu remuzuzu. VaChilima vakasarudzwa kuve mutevedzeri wemutungamiri wenyika muna 2014. Kunyange hazvo gavhana vebhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe, Dr. John Mushayavanhu, vakazivisa nyika nezuro kuti vakadira mari inoita mamiriyoni makumi mashanu nemashanu emazig, kana kuti 55 million zig, mumusika senzira yekurerutsa dambudziko rekushayikwa kwechenji muzvitoro nemumichovha nemabhazi. Mutauriri wesangano revemabhazi anotakura veruzhinji muchitungwiza rechitungwiza Commuter Omnibus Operators Association vaFarai Muza vanoti semaziviro avo dambudziko rekushayikwa kwemari diki yekushandisa sechange richiri kubata vemabhazi zvakanyanya.
Tingatitsani zuro yacho pamba sina mari yakawanda yaitenderera inzig form. Vaingotenderera ma5zig mashoma, kwoita ma10zig mashoma ne20zig. Saka so far takatomirira kuti zvigadzirisike.
Mutauriri wesangano revanofamba nemabhazi rePassenger Association of Zimbabwe, vatafadzwa George Goliati, vanotiwo
isu sesangano rePassenger Association of Zimbabwe tirikurudzira veruzhinji kuti vaende kumabhanga avo kunotora chenji, vamwe vaende kuHomelink. Takamirira kuti vachazopararawo zvakare mabhutsu ekuti vanhu vange vachitora chenji mumarengi umu ekupfurikidza nekambani yeHomelink.
Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vari kuBritain muzvaro chenaye mumwe mutambasere vanoti vanoona sekuti hurumende yakaresva payakati vanhu vadzosere mari tsaru dzeRTGS kumabhanga, pachinzvimbo chekuti dai dzakaramba dzichishandiswa dzichibatsira zig dzozoburiswa zvishoma nezvishoma.
Tiri kuona kuti mabalance emari yelocal currency yaifanira kunge ichizoiswa kumazig nemari yakazenge yaiswa muekonomi hazvisi kuenzana, ndozvinoita kuti chenji iite shoma. Kuratidza izvo kuti mari yakaiswa muekonomi haina kuenzana nemari yakatorwa pavaitora maZimbabwe local currency.
Imwe nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabor and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanoti dambudziko nderekuti upfumi hwenyika hwanyanya kurerekera kune vanozviitira mabasa emaoko.
Vanhu vakawanda havana mabank account, saka vanogona kunge vasina access, direct access kumazig anenge ari kumabhanga, nekuti kutongowithdraw mazig ungoitori neaccount uye miine mari maaccount. Saka arigorimwe dambudziko riri kuitika kuti vanhu vazhinji havana maform of bank accounts.
Vamushaya vanhu vakasangana nezuro muHarare nevemabhazi nemichovha pamwe nevanomirira vanofamba nemabhazi nemichovha, vachiedza kuonesana nekutsvaga pane dambudziko munyaya dzechenji mumabhazi. Zvichakadaro, sangano reIMF rakazivisawo kuti richatumira chikwata chenyanzvi kuZimbabwe mwedzi unouya, dzichatungamira urongwa hweArticle 4 consultation unoongorora mamiriro eupfumi hwenyika sezvagara zvichiitwa gore roga roga neIMF. Asi Dr. Chitambara vanoti zvavo hapana chikuru chekutarisira kubva kurwendo rweIMF urwu.
IMF vanonga vachingoonawo kuti zvinhu zviri kufamba zvakadii munyika nekupawo mazano kuimprova zvinhu pavanenge vachiona kunge pane machallenges. Asi senyika hatisati takukwanisa kunge tichiwana mari financial assistance maloans from International Monetary Fund even nana World Bank.
Chikwata ichi chichatarisawo urongwa hwemari chaezig uye IMF yakazvipira kubatsira Zimbabwe kugadzirisa mamiriro eupfumi hwenyika. Mucho Chirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica. Nhasi tiri kutarisa kutanga zvakare kutsvaga rutsigiro kwoitwa nevaimbo vemutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump mushure mekuwanikwa vaine mhosva yekunyepa mumagwaro emabhizimusi avo nedare remuNew York. VaTrump vainge vari kumatunhu ari kumadokero kweAmerica. Mutori wenhau weVOA Scott Stearns anotipa nyaya inotevera yamunoverengerwa naTanonoka Wande weStudio 7.
Svondo rapera vaDonald Trump vakatanga kutsvaga rutsigiro vakashanyira dunhu reArizona vakaudza vanhu kuti mutungamiri wenyika vaJoe Biden vapererwa nemazano pakugadzirisa dambudziko rekupinda kwevanhu vasina magwaro kumuganhu weAmerica neMexico vachiti
It's all unsustainable. But the Biden invasion is no accident, it's a deliberate demolition of our sovereignty and of our borders somehow.
Zvino hazvina kumira zvakanaka, asi zviri kuitika pasi paBiden haisi tsaona. Vari kuita maune kutoparadza miganhu yedu yenyika. Mumwe munhu achanyatsotiudza zvake kuti sei izvi zviri kuitika. Ndinofunga vavhoti ndivo vachapa tsananguro iyi.
Hapana umbowo hwekuti vabva kure vazhinji vasina magwaro ekugara muAmerica vari kuvhota musarudzo yemuAmerica sezvinotaurwa navaTrump. VaTrump vakabvunzwa kuti vachamisa sei vanhu vanopinda muAmerica vasina magwaro, vakati vachaomesera nyika dzinorega zvizvarwa zvadzo zvichiedza kupinda muAmerica zvisina magwaro.
If China or some other country is behaving badly, we have things called tariffs that are so severe.
China kana nyika ipi zvayo ikarega kumisa zvizvarwa zvayo zvinouya kuAmerica zvisina mapepa, tinovaomesera nekudzika mitero yakaoma panyaya dzekutengeserana.
Mwedzi uno hurumende yava Biden yakadzika mitemo inomisa kupinda kwevapoteri vakawanda pamuganhu weAmerica neMexico. Vakati kana vapoteri vadarika zviuru zviviri nemazana mashanu kana kuti 2500 pazuva, vamwe vanodzoserwa kunyika dzavo. Asi vaBiden vanoti mukuedza kuvandudza mitemo yokupinda nekubuda kwevanhu munyika, hapafanirwi kushandiswa mashoko anotuka vapoteri. VaBiden vanoti
while we fight for comprehensive immigration reform, he calls immigrants rapists and murderers. He says they are not people. They are not people.
Apo tiri kuedza kudzika mitemo yakasimba inobata vapoteri. Trump anotuka vapoteri achivati vanobata vanhu chibharo uye imhondi. Anoti havasi vanhu uye vari kusvibisa ropa renyika yedu. Hama dzangu, murume wandakatorera chigaro uyu anoda nyika yevashoma. Isu tinoda nyika yemunhu wese.
VaBiden vanoti mashoko anoshandiswa navaTrump haapindirani nezvikonzero zvakashandiswa mukuumbwa kwenyika yeAmerica vachiti
we represent how we are as a nation of immigrants, nation of dreamers, nation of freedom. That's the America we share.
Unofanirwa kutaura pamusoro peAmerica senyika yakavakwa nevabva kure, vanhu vaiva nezviroto zveramangwana, nyika yerusununguko. Ndiyo Amerika yedu iyoyo.
Misangano yavaTrump zvondorapera yanga iri yekutanga kubva zvabatwa nemhosva yekuchinja magwaro emabhizimisi avo senzira yokuviga umbowo hwekupa mumwe mudzimai mari yevhara muromo kuti asataura pamusoro pezvepabonde zvavakaita panguva yesarudzo yemuna 2016. VaTrump vakaudza vatsigiri vavo mudunhu reNevada kuti kubatwa nemhosva kwavakaitwa kwakakonzerwa navaBiden, avo vavanoti vanoshandisa mapazi ehurumende kuvashungurudza asi vachitadza kugadzirisa dambudziko riri kumuganhu neMexico.
This is the worst border in the history of the world. There's never been, no third world country has a border like that.
Uyu muganhu ndiwo muganhu wakaitisisa pamiganhu yose pasi pano. Kunyangwe nyika dzichiri kubudirira hadzina miganhu yakaipa kudai. Uye nyika dzichiri kubudirira hadzishandise mutemo kushungurudza vanopikisa sezviri kuitika muno.
Ongororo yakaitwa nekambani yenhau yeAssociated Press muna kurume yakaratidza kuti vanhu vemuAmerica vakawanda vave kuona vapoteri sevanhu vanopara mhosva dzakawanda. Vanhu zvikamu makumi matatu nezvitatu kubva muzana kana kuti 33% vave nepfungwa iyi kubva pazvikamu gumi nezvipfumbamwe chete muna 2017. Nyaya iyi yatumirwa na Scott Stearns we VOA. Mukaiverengerwa neni Tanuno Kawande we Studio 7.
Iye zvino yavenguwenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Studio 7, tibvunzireiwo kuti zvipatara zvedu zvichanaka rini. Chipatara chehurumende chiri kuda $10 kudhindisa kadhi. Kana wapinda mukati kungonotorwa temburicha chete ndoyaunenge wabhadharira $10. Mishonga yese yaunonyererwa inotengwa kumafamasi. Kuburikidza kuchekwa BP inochekwa kufamasi, havana mishini yeBP.
Yo, muta seko genius mushakawano pamutwara apa. Nichidziya muchangu ndichine mabasa. Kuno kusa dzafrika tikungonetsa na police. Ndai kumusha kweni, ndai kumusha kweni. Kumusha kwacho tine mabasa tikaenda tofane nzara. Tokuzotopesa mbako toba nyaya nzara. Saka isi tirongobvira Zimbabwe is opening for business. Mabasa acho aripi, arikunzi is opening acho arumza kavhuru. Tisingaoni.
Asikati dango tungo taurawo pamusoro pamutungamiriri wenyika yeZimbabwe waMnangagwa. Hai, waMnangagwa zvanoita zvisife. Vanoenda kuChina uko kunotenga maplastic chairs kuti maChina awe abe lithium nemaminerals yevano veZimbabwe kuti vapfume. Iwo vabva ikoko oenda unotaura zvisina nebasa, mutungamiriri anotaura zvisina nebasa, zvisina musoro. Mutungamiriri akadiye.
Nyaya tange tichifunga uye tichiita sevanhu vakura. Avo vari kuda kupa Putin chipo chemapere, dai vamupa chipo chemashoko cheruzivo yekuti chisiye tsika yekurwisana nevavakidzani. Soviet Union haichafi yakadzokera, nokuti vanhu vanoenda vechichinja, vechikura nezvido zvavo zvinochinjawo. Ndozvo zviri kunone kuno kumusha kuti munhu iwawo unokura hona zvaakuitika kuSouth Africa. Kauko vakuita hurumende yomubatanidzwa nokuti vakatadza kuhwina majority nekunonga zviitike izvozvo. Umbimbindo gahuna kunaka, unosiya vanhu ava muna taisireva. Hapana munhu anode hondo kana mhirizhonga, asi kana munhu akaone kuti ndaakupindirwa mumba mangu unoshinga.
Zvakaitwa ndiva muNangagwa izvo ndo zvinoratidza pachena kuti vakabira sarudzo uye vari kutadza kutungamira kutengesa imwe nyika muvakidzani chaiye. Hakuna zvakadaro semutungamiri. It shows kuti haana maqualities eutungamiri. How many times tichizwa isusu pa Studio 7 ipapo tichitotaura kuti America yabatsira Zimbabwe nemari yakati yakati. Imari zhinji dzatinobatsirwa neAmerica dzinopinda imwe muZimbabwe, but nhasi unowu ari kutaura kuti hanzi America haisiri kubatsira Zimbabwe, iri kubatsira Malawi chete, iri kubatsira Zambia chete. Hamusi kuona kuti kutsvaga rwengo rwusipo here nemaneighbors ako? Maneighbors ako ndo vanhu vanofanira kuti vakupupurire pamabasa ako, vautanga kunyonganisa maneighbors. Muroyerera kure vari pedyo vauita sei? Vakununuri. Ndo zvatinoziva isusu, kwete zvinoitwa nevamunangagwa izvi. Ok, ndatenda hangu Studio 7. Ndini pa Joseph Daniel Zaba.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pa WhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318 muchitudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Asi vanoda kutumirwa nhau ngavaite zvekunyorera panhamba idzodzi kwete kutumira mashoko. Muchirongwa chedu cheThe Connection chevechidiki na 8pm nhasi tiri kutaura nevechidiki nezvemutambo wenhabvu weWorld Cup Qualifier pakati peZimbabwe neSouth Africa uye mamiriro ezvemutambo kune vechidiki munyika. Pari zvino mutambo uyu wakamira vakati South Africa 2, Zimbabwe 1. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7pm pamasaisai anoti 909am 4930-13860 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. America yoramba zvakataurwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuRussia kuti yave kuabata kana kubata Zimbabwe si yakageza negoka munyama. Mumiriri mutsva weAmerica muZimbabwe otoreswa mhiko muWashington DC. Zimbabwe iri kutevera 2-1 pamutambo wairi kutamba neSouth Africa, zvichireva kuti chikwata chinogona kunge chichitatarika kuenda mberi. Anokuoneka yane mufaro ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndekusiyai mwina Chris Gande.
So kuhisika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lami ngibonge uJonga Kandemiri obesethulela indaba ngolimi lesishona. Lingalitshona njani izulu kandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku-11 kuNhlangula 2024 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
okuzobenza ukuthi batshintshe indlela abadlelana la ngeZimbabwe ukuthi iZimbabwe nangokwayo yekele ukudlangudlwango, yekele ukukhahlameza abantu baseZimbabwe, abantu makhaza.
Sokulommeli omutsha wele Melika eZimbabwe ngesikhathi ele Melika lilandula okwethulwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa othi ele Melika kalisanakekeli ilizwe lakhe.
Noma kuyikuthi bebengaboni ngasolinye kuyo yonke into kodwa bebesenelisa ukuthi basebenze bebonke, cabanga ukuthi ilahlekelwe iMalawi, silahlekelwe lathi siyisadiki nje lomhlaba wonke.
Uhulumende wakwele Malawi uthi usedlulile kulumhlaba umsekeli kamongameli welizwe obhubhe engozini yendizamtshina. Iqembu leZimbabwe elama Warriors lingilana lele Bafana Bafana emdlalweni weWorld Cup qualifiers kwele South Africa sikhuluma nje. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umeli wele Melika omutsha eZimbabwe unkosikazi Pamela Tremont ukhangelelwe ukuqala umsebenzi eHarare kunsukwana ezilandelayo ngemva kokufungiswa kwakhe yiziphathamandla zogatsha lweState Department eWashington DC izolo. Uhulumende wele Melika wesele minyaka emithathu engelameli opheleleyo eZimbabwe ngenxa yokuphuza kwamalunga edalele Congress ukwamukela ukukhetha kuka Tremont ngumongameli Joe Biden. U-ambassador Tremont uqala umsebenzi ngesikhathi budlelwano phakathi kwele Melika leZimbabwe buqhubeka bungahambi kuhle. UBiden wethese umongameli Emmerson Mnangagwa labanye bakhe izijeziso zenotho ezintsha kunyanga esanda kwedlula ngoba isithi baqhubeka besephula amalungelo oluntu njalo bentshontsha inotho yelizwe. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lohlaziya ezombusazwe njalo eyingcwethi kwezokwethulwa kwembiko omnumzana Mthulisi Mathuthu wambuza ukuthi ubona ukuya kukambasada Tremont eZimbabwe kuletha inguquko yini kubudlelwano beZimbabwe leMelika.
Singathi ekuqaleni eqinisweni singeke sazi ukuthi kuzotshintsha yini ubudlelwano phakathi kwamazwe omabili, kodwa esingathi siyakwazi ukungceke okubonakala ongathi kwaziwa nje umuntu wonke jikelele ikuthi iMelika ukuthi yona ize itshintshe eZimbabwe kuya ngokuthi iZimbabwe yena ngokwayo iqhuba kanjani inhlelo zayo. AmaMelika ahlala besitsho kusukela emva kule ngesikhathi kuqala ngathi isentury lentsha ngo-2000, 2001, 2002 babehleli betshilo ukuthi bona okuzobenza ukuthi batshintshe indlela abadlelana la ngeZimbabwe ukuthi iZimbabwe nangokwayo yekele ukudlangudlwango, yekele ukukhahlameza abantu baseZimbabwe, abantu makhaza. Eziningi nje izinto abazivalisayo ezihambelana nalokhu esingathi ngama-human rights. Ngakho kodwa okunye esingakutsho ukuthi ama-ambassador wamameli bamazwe ma bethunyelwa, bathunyelwa belalokhu esithi assignment, belo hlelo abalutsheliweyo kusukela khona le mva ngabo president babo ukuthi bayokwenzani elizwe nabathumelekile. Ngakho ke kulakho nje ukuthi singathi sizabona nje ngokuya kwesikhatshana ukuthi lo umeli omutsha yena umsebenzi wakhe ngowani. Yikho kuzasikhombisa kahle ukuthi sibone ukuthi iZimbabwe leMelika zime ngaphi kwezobudlelwano.
IMelika iphakathi kokulungiselela ukhetho oluza kwenziwa ekupheleni komnyaka. Asithi kunqobe umnumzana Donald Trump, singabona kusiba lenguquko yini kundlela iMelika edlelana ngayo leZimbabwe.
UTrump uthe ephethe intambo ngumongameli weAmerica, asizange sabona kahle ukuthi yena iZimbabwe uyifake ngaphi ngathi enhlelweni zakhe lasemicabangeni yakhe. Ngakho-ke singathi into lana singayibeka eceleni sithi hayi sizabona ukuthi uzokwenzani uTrump ngalesi sikhathi. Kodwa esikwaziyo ukuthi akazange aphumele egcekeni kahle kahle ukuthi iZimbabwe uyibeke kuphi lokuthi umuntu ophetheyo ngalesi sikhathi wayephethe ngalesi sikhathi bembona kanjani. So umbone ngani umehluko sizawubona ke enzeni kuba ummeli lo esekhona lokuthi lo meli uzoqhubeka kanjani uma uTrump esengenile noma uBiden esesukile. Ngakho ke okaBiden lako singathi sizawubona kahle ukuthi yena ma anganqoba abuyele esihlalweni ukuthi iZimbabwe izoyiphatha kanjani nokuthi uzobe yibeke kuphenhlelweni zakhe. Sizokubona ngezenzo zika meli omutsha lo obekiweyo ofike manje. So izinto lezi zizovela ngokuya kwesikhathi. Kodwa singabakwazi singakutsho kathesi ukuthi iMelika yona ngokwayo inhlelo zayo azizange zaguquka eZimbabwe kusukela ngo-2001-2002. Zihleli nje zifana ukuthi bona bama ngesinqumo sabo sokuthi iZimbabwe, uhulumeni weZimbabwe kumele aguquke indlela aziphatha ngayo, indlela aphatha ngayo abantu makhaza baseZimbabwe. Yikho ke esingathi siyakwazi okwamanje.
Umnumzana Mthulisi Mathuthu uhlaziya izombusazwe njalo uyingcwethi kwezokwethulwa kwembiko. Ubeqoqa egcingweni lo Ntungameli Nkomo weStudio 7. Kolunye udaba olufanayo, uhulumende weLemelika uthi kababalekeli eleZimbabwe njengalokhu okukhulunywe ngumongameli Emmerson Mnangagwa otshele umkhokheli wakwele Russia umnumzana Vladimir Putin ukuthi ilizwe leli likhusela eleZambia leMalawi lingananzi eleZimbabwe. Abakubandla lezanu PF bathi eleMelika lenza lokhu okukhulunywe ngumnangagwa. Okuningi asikuzweni ku-Anastasia Ndlovu ekwaBulawayo.
Obephethe isigodlo seMelika eZimbabwe okwesikhatshana unkosikazi Ellen French uthi ilizwe lakhe kalivumelani lokwethulwe ngumnangagwa esithi okwamanje bazama ngamandla wonke ukunceda abantu abahlaselwe indlala. Njalo eminyakeni edluleyo basebenzise amabhiliyoni amahlanu amadola eMelika i-US 5 billion yokuvuselela ezempilakahle lezinye inhlelo kweleZimbabwe. Uthi kuningi eleMelika elikwenzela abantu bakweleZimbabwe.
The United States has been and will continue to be a reliable partner with the people of Zimbabwe. For more than $5 billion in health, humanitarian and development assistance.
I-USA izaqhubeka isebenza lelizwe leZimbabwe. Sesiphe eleZimbabwe imali edlula 5 billion, asisoze sivalekele eleZimbabwe. Okwamanje siphathisa kwezokudla lempila kahle, sizaqhubeka njalo sisiza abantu beZimbabwe abayi 16 million.
Umnumzana F.O.T. Ncube olwela ilungelo loluntu njalo ehlaziya ezombusazwe ekunhlanganiso ye-National Consumer Rights Association uthi ukhulumele eceleni umnangagwa ngesikhathi exoxa loPutin kwele Russia ngesikhathi emelele ukungena emhlanganweni wezamabhizimusi oweSt Petersburg Investment Summit.
Bekungadingakali ukuthi uPresident akhulume amazwi anje ikakhulu ebandla emphakathini. Izinto nxa ngabe lensolo ngamanye amazwe ngokuziphatha kwabantu baholi noma ngabaliphilizwe ngabakomakhelwane kumbe phesheya khathana lathi izinto ezikhulunywa insitha.
Umnumzana Sweven Chirotsa oyebandla le Citizens Coalition for Change uthi umnangagwa lokhe ezondele iqula lokhetho ele Southern Africa Development Community elalikhokhelwa ngumnumzana Nevas Mumba weZambia enathi kaluqhutshwanga ngemfanelo ukhetho olukhulu olwenziwa nyakenye eZimbabwe.
Inkulumo eyomuntu othanda ukudlwala abanye ungadlalisani ukuphela kwakhe. Isisusa sendaba ukuthi kwaba labantu abeZambia ababekhona kuStadak Elections Committee abayibo ababeyikhokhela. Njalo labo bantu bakhokhela ikomiti efaka isinqumo esokuthi ukhetho
obona ngokwethulwa kwemibiko kubandla leZANU-PF umnumzana Farai Marabira uthi bakhala ngezijeziso zenotho ezetheswa umnangagwa labanye bakhe okuthiwa bephula ilungelo likaZulu njalo benza ubukhohlakalo obumangalisayo.
Well, ZANU-PF, America cannot talk of any assistance as long as it has got our leadership under sanction.
Elementika alethule isijeso zomnotho elizethese umongameli weZimbabwe labanye abalitshumi njengelizwe lathi siyafuna ukuzimela hathi ukuphila ngokuphiwa.
Umnangagwa watshela uPutin ukuthi elemelika linika eleZimbabwe lelemalawi uncedo kwezomvikela ukwenzela ukukhawulisa eleZimbabwe elingadlelani lalo kahle. Wathi kungcono uPutin ancede eleZimbabwe ngendlela zonke ngoba elemelika lifuna ukuxega amazwela. Umnumzana Cornelius Mwethwa obona ngezokukhutshwa kwemibiko kweleZambia uthi udaba lwenkulumo kamnangagwa ekwele Russia sebeqalile ukuyiphatha njalo bazalandela indlela zokubuswa kwamazwe ukuqondisisa inkulumo engabaphathiyo njengelizwe. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Obona ngokwethulwa kwemibiko kuhulumende, labanye abalandeli bebandla leZANU-PF sebeveze inzondo enkulu ngokwenziwa ngumnumzana Wignell Chivayo owethule umbiko kuvideo ebhoda emphakathini esithi uyibambe qhaka uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Umnumzana Nick Mangwana labasekela ibandla leZANU-PF abasenkundleni yokuxhumana e-X vethu lembiko eveza ukuba uChivayo usedlala kubi, ngakho ke sekumele eyekele ukweyisa uhulumende ngokutshela uZulu ukuba uMnangagwa usesikhwameni sakhe. UChivayo usebonakele kaninginengi ehamba loMnangagwa njalo wake wahanjiswa nguMnangagwa ukuyakhulumisana lomkhokheli wakwele Kenya umnumzana William Ruto. Kasenelisanga ukukhuluma loChivayo ngodaba lolu ngoba ubengaphendula umakhalekhukhwini wakhe. Abanye bathi uChivayo uqhuba amabhizimusi okukhohlakala akuphikayo yena. Umongameli Lazarus Chakwera wakwele Malawi ubika ukuba usedlule emhlabeni umsekeli wakhe umnumzana Saulos Chilima obhubhe engozini yendizamtshina kulelo lizwe izolo. UChakwera utshele abezindaba beReuters ukuba uChilima ubhubhe labanye abayisificamunwemunye engozini le eyenzakale ezintabeni esabelweni seMzuzu. Ocubungula izombusazwe ezimele umnumzana Nhlanhla Moses Ncube okunhlanganiso ye-Freedom Alliance uthi ilizwe leMalawi lilahlekelwe yindoda emadodeni.
Khulu babudube ukubhubha kwakhe ngoba kukhanya bebengamadoda bebambisene loChakwera besebenza ukuthi iMalawi ilunge, noma kuyikuthi bebengaboni ngaso linye kuyo yonke into kodwa bebesenelisa ukuthi basebenze bebonke. Cabanga ukuthi ilahlekelwe iMalawi, silahlekelwe lathi siyisadiki nje lomhlaba wonke ngoba abakhokhela abatsha laba abalwengqondo ezibukhali njengaye ngabantu esibadingayo.
Siyabona ukuthi eleZimbabwe ke kambe lingabe lilahlekelwe kangaka yikubhubha kukandoda la ngokubona kwakho zelini?
Ngokubona kwami eZimbabwe kulahlekelwa uZulu weZimbabwe ofisa ukuthi iZimbabwe ingenziwa isebenza abakhokheli njalo kubesibona kusenzakala kwabe Malawi. Kodwa kulaba abasezikhundleni abehluleka ukuthi basebenzisane labanye abakithi abeZimbabwe ngibona ngathi angeke bakuzwe ukulahlekelwa. Kodwa abantu abahlahlekelwayo nguZulu, uZulu ozathatha izifundo, obethatha izifundo ebantwini abanjengabochilima bona laba belabochakwera khona pa.
Ye, siyabona ukuthi ubaba lo bethakazelela kakhulu uhulumende okhululekileyo ukuthi kambe sokuya kwenzakalani kwele umpelwe Malawi njengoba esetholile nje.
Kuzayilimaza kakhulu iMalawi khonapho kuhulumende abekhululekile. Njengoba kwenzakale ingozi kunje vele kwesinye isikhathi umthakathi uyakhonjelwa langenini. Kuyikulahlekelwa kakhulu kuMalawi. Kungaba kulezi zomnotho la khona lapho okombuso okhululekileyo ngoba yikho abe kulwela undoda yena lo. So kuyikulahlekelwa okukhulu kakhulu lakithi kusadigrichi.
Lo ke ngumnumzana Nhlanhla Moses Ncube unobhala jikelele wenhlanganiso ye Freedom Alliance ubexoxa lo Gibbs Dube Studio 7 ese Johannesburg kwele South Africa. Kwezemelika oncintisa kukhetho lokudinga umongameli welizwe umnumzana Donald Trump usephendukile ekukhankaseni kulandela ukutholakala elecala lokuqamba amanga kumabhizimusi akhe. Emhlanganweni yamarali enyakatho yakwelemelika uTrump uqakathekise udaba lezokungena lokuphuma elizweni lokwethula izijeziso zenotho kumazwe ikakhulu eleChina engayekela ukuvimba izizalwane zawo ukuza kwelemelika. Intatheli zindaba ye-VOA uScott Stearns uqoqe lolu daba olulandiswa yimi uChris Gande. UDonald Trump uphenduke emkhankasweni ngeviki edluleyo esigabeni se-Arizona esithi umongameli Joe Biden usehlulwe ukulungisa udaba lomngcele weMexico.
It's all unsustainable, but the Biden invasion is no accident. It's a deliberate demolition of our sovereignty and of our borders.
Konke akucacanga. Ukwehluleka kukaBiden kwenzakala ngabomu. Ikudiliza imingcele yethu lobuzwe bethu. Kahle kahle kukhona okuzamele chasise ukuthi kungani befuna kwenzakale kanje. Ngibona njengathi yikudinga amavoti nje kuphela.
Akula bufakazi bokuthi abukuza bavota ngobuningi kukhetho lwelemelika. UTrump wabuzwa ukuthi uzamisa njani ukungena elizweni ngokungekho emthethweni kwabokuza. Wathi uzathatha amanyathelo ohulumende abakhuthaza lokhu.
If China or some other country is behaving badly, we have things called tariffs that are so severe.
Nxa ele China liziphatha kabi, silalokho okuthiwa ngama tariff okusebenza kakubi.
Uhulumende kaBiden kuyona le inyanga uvimbe izicelo zokuphephela emngceleni weMexico lapho okubotshwa khona abantu abazinkulungwane ezimbili lamakhulu angamachumi amahlanu 2500 ngelanga bezama ukungena elizweni ngokungekho emthethweni. UBiden uthi imigomo yomngcele akumelanga ize lamazwi aphehla inzondo njengalawo asetshenziswa nguTrump.
While we fight for comprehensive immigration reform, he calls immigrants rapists and murderers. He says they are not people. They are not people.
Nesikhathi sidinga imithetho ebalulekileyo yemingcele, yena uthi abokuza bayizidlova ezingababulali. Uthi kasibo bantu, uthi njalo abokuza bangcolisa igazi labantu bethu.
UBiden uthi amazwi alukhuni kaTrump awuhambelani lensika yobuntu belemelika.
You represent how we are as a nation of immigrants, nation of dreamers.
Lisibonelo sesizwe sethu esakhiwa ngabokuza, ilizwe labalephupho lokuphumelela, ilizwe lenkululeko, yilo elemelika esilidingayo.
Imihlangano yamarali yeviki edluleyo ngiyakuqala ulandela ukutholakala kuka Trump elecala lokugqamba amanga kumabhizimusi akhe ngokufumbathisa akwenza phambilini kokhetho lomnyaka ka 2016. Uthele umhlangano esigabeni seNevada ukuthi ukuthoniswa kwakhe ibusetshenziswa kwezemithetho nguBiden owehluleka ukulungisa udaba lwemingcele.
This is the worst border in the history of the world. There's never been. No third world country has a border like that. And no third world, I tell you what.
Umngcele wethu yiwo omubi kakhulu kumbali yomhlaba. Akula ngitsho lelizwe elisathuthukayo elilomngcele onje. Akula njalo ilizwe limpofu elisebenzisa umthetho ukuhlukuluza onqintisa kokhetho njengelizwe lethu.
Ucwaningo lwenhlanganiso ye-Associated Press ngombimbitho luveze ukuba kulokuguquka kwemibono ngodaba lwabokuza. Kulabafika phose isilinganiso sokukodwa phakathi kokuthathu, one-third, abathi abokuza badala amacala. Lokhu ikukhuphuka kwesilinganiso sokulichumi lasithoba munomunye ekhulwini, 19% kulomnyaka ka-2017. Lolu daba lulotshwe intatheli zindaba ye-VOA uScott Stearns, lwalwethulelwa yimi uChris Gande we-VOA Studio 7. Inhlanganiso ye-The Center for Sexual Health, HIV and AIDS Research ithi baningi abasakhulayo asebephila ngokuthengisa imizimba ngenxa yesimo esibi somnotho esibangela ukuthi bengatholi imisebenzi engabaphilisa. Iningi liyakucothoza lokhu, ikakhulu abezokholo lwesiKristu abathi lokhu kuphambana lemilayo yeBhayibheli. UTobias Mudzingwa usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Abasha abathengisa imizimba bathi bayafisa labo ukuthi bethole imisebenzi engcono, kodwa umumo womnotho mubi okokuthi akula okunye abangakwenza ukuze beziphilise. Abanye abenza lokhu bathi bathola amakhulu amadola eMelika angafika kwamathathu, US$300 ngenyanga. Abanye bathi abakuthakazeleli abakwenzayo besithi isomiso esiselizweni yiso esibenza bacabanga ukungena kubhizimusi lokuthengisa ucansi. Omunye walabo abenza lokhu ngocele ukuba simbethe ngegama elithi Ntombi Mlambo.
Angikuthandi ngikwenzayo, kodwa kangile enye indlela yokuthi nzuze ukudla kwami lokomntanami. Ngathiwa yindoda ngo-2020 izinto zangomela, ngaswela lokuyimali okokuthi ngiqale kuyibhizinisi. Yikho kwenza ukuthi ngifike lapha engikhona.
Omunye njalo osakhulayo othengisa umzimba ocele ukuba sithi nguThabiso Nyoni uthi kawulula lumsebenzi.
Abantu babona engathi yikuzenzisa kumbe yibuvila ukuthengisa ucansi. Akula muntu ongafuna ukwelatshwa imikhuhlane elokwenza ngocansi sikhathi ngesikhathi. Mina ngake ngazama okokuthengisa impahla lokunye kodwa kwayala.
Baningi abasola okwenziwa nguntombi loThabiso labanye babo. Unkosikazi Virginia Magigwana ohlala eMpophoma koBulawayo uthi abenza lokhu ngabantu abangamavila.
Ubuvila osobuyenza abantu benze khonokho, babona ngani kulula nje, uyazitholela imali nje kalula. Kukanti umuntu uyakwanisa ukuthi usebenzele, siyawathi imisebenzi ayikho, kodwa uyakwanisa uhamba uyesebenza ezindlini, uyakwanisa ukuwoda uyethengisa. Xa ungala mali yokuwoda uyakwanisa ukuboleka imali, amboni ukuthi ukuthengisa umzimba yinto enhle.
Lokhu kusekelwa ngumfundisi Useni Sibanda osebenza kunhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance othi abasakhulayo laba bephula le mithetho kaNkulunkulu.
Maningi abantu abaphakathi kwenkinga kwezomnotho elizweni lethu eZimbabwe, kodwa bayadinga indlela ezingasoze zidilize imizi yabanye abantu, njalo begcine bona besiba lemikhuhlane. Kutho ukuthi ukuthengisa umzimba ngibona kuyinto okungamelanga yenziwe ngabantu. Akulunganga lokho, njalo akumelanga ukuthi kukhuthazwe. Kumele umuntu ayedinga umsebenzi, adinge ezinye indlela zokuzisebenza ngezandla zakhe ezingamnika imali.
umphathi ntambo ohlangothi luka hulumende olubona ngezabatsha umnumzana Thino Machakaire uthi abasakhulayo abafisa ukuvula amabhizimusi kumele bekhulumisane labasebenza ehofisini yakhe ukuze bephile ngcono kulokuthi bethengise ucansi. Ocubungula indaba zabasakhulayo naye ongosakhulayo njalo engumqondisi wenhlanganiso ye-Gateway to Election uRobert Malunda uthi uma kuhlolisiswa indaba yokuthengisa imizimba kumele abantu bengachothozi kuphela.
Kulesikhathi soke uthi umuntu owesifazane uyabebona ukuthi akusela nto engamphilisa, ngakho-ke umuntu ugcina esebona kungcono ukuthi azithengise yena, athengise lokho alakho. Kwesinye isikhathi ibhizimusi elokuthenga uthengisa azithole umuntu wonke, uningi kwakhona mhlawumbe singabala lokuphelelwa sibili.
Uhulumende uthi kule mali ebhanga le-Empower Bank eyokuvula amabhizimusi okumele isetshenziswe ngabatsha, kodwa abasakhulayo bathi limali kayitholakali lula ikakhulu nxa ungayisuye webandla elibusayo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mutsingwa.
Okwamanje sengelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele yona nge-WhatsApp.
Umanje ubhizi ukhala ngama-sanction, ama-sanction. Kanti igama elithi ma-sanction bayalazi ukuthi lishoni. Omnyango kwasho abantu abangakhuluma ngama-sanction. Ama-sanction akhitshiwe, kodwa umnotho still ulokufadala losiyaphansi. Akhitshiwe ama-sanction, asefakele yena. Ama-sanction akhitshiwe. Lizwe sele ama-sanction leliya. Ba-sanctione yena ngokubulala kwakhabantu. Ba-sanctione umnyango kwamathupha ngendlela abulala ngakhona abantu. Nangendlela aphethe ngakhona umkhonomi lo ongatshintshiyo, ohlala uthola usiyaphansi. Ama-sanction akhitshiwe ke lizwe. Asefakele bona abantu bezana uphethi laba abagangayo la. Ubulala abantu. Ngokusela lokho ababenza.
Studio 7. Studio 7 njani?
Masifaka ama audio lapha, sifaka ngenhliziyo ezibuhlungu. Besicela nje ukungavinjwa ngelinye ilanga, masithumele umuntu imessage ihambe njalo ngoba simesaka. Okukhona nje ukuthi lapha umnankagwa sicela ekele kusidelela ngithi ngoba esembusweni ephethe izibhamu zonke sasamandebela ngeke amenze lutho, kodwa one day indiza izamlahla phansi ngoba ebhekile nje abangani bakhe bebebhizi besiwa lamalanga. Ayekele kusidelela sitshele ukuthi umfuno ubuzelikazi wayeda. Cela nje ngelinye ilanga mangakwenzeka iye kuye ngqo. Siyabonga.
Salibonani Studio 7. Siyabonga ukukhuluma lani ngothando olungaka. Siyabonga elisitshela khona nsuku zonke silalele inews. Sizilalele sisizwa konke ezomhlaba. Hayi thina siyathabuka seZimbabwe kuphela, kodwa osihluphayo yindlala. Nabantu abethu abasebenzi sebezinto abantu abethu ngokufela emgodi. Siyacela bakithi uthando olungaka elisipha sona nsuku zonke tshela ngamazwi asiduduzayo alothando kangaka. Shiwa siyathaba. Mina yimi iYunis Moyo engilothando olungaka ukuthi ngikhulumele Studio 7 namhlanje. Ngibingelela wonke umuntu oyendaba ezinhle ezisitshela ngazo.
Sanibonani bahlakazi nabalaleli bakaredio nanikimana ukuthi ngesikhathi se-corona i-government yaseZimbabwe yayisenze ngani yenza inakekela kakhulu abantu bazivikela bengabulawa ngoba besazi bona abakugovernment ukuthi i-corona labo iyabathinta. Nansi manje i-corona imuntu ye-corona kayisibone ngijobani wafaka and akayisimbona obulawa laziyo. Nansi mlala ebulala abantu abadlula 80 million ingane ezinye azisahambe esikolo. Uthule tu akula le mzamo lokuthi sike sizwe enyuzini zokukhulunywa ngayo indlala ngendlela okwakhulunywa ngayo i-corona. Hhayi asakuza lokho ngoba bona bakusesa bona balokudla ngale mali abazintsonsa ayo abangani babo izihlobo zabo amafamily zabo vele bazivela nje buhlephi. Nasiyasokola indlala sesiqalile miningi imizela abantwana abangasayi lesikolo osokulalwa kungahliwa kuthulwe tu ngathi lizwe nje lirana fayini lirana kuhle. Ukhulumile wadeclare wathi i-national okufanele ukuthi sizwe nge-news ezikhuluma ngokuthi siphuma kanjani kulolu kubelwendlala everyday.
Lawo ke abengamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Luyalandela khona manje uhlelo lwe-Live Talk. Lamhlanje ke sixoxa ngodaba lwenguqu ele inguqu yenkezo ye World Cup qualifiers yona enziwa phakathi kweqembu leZimbabwe elama Warriors elingcikilana leBafana Bafana ele South Africa. Sikhuluma nje umdlalo lo u South Africa isinqobe iZimbabwe nge 3-1. Isikhathi ke asavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. So kunomeli weMelika eZimbabwe omutsha ngesikhathi amazwe la edlelana nzima. Uhulumende wakwele Malawi uthi usedlulile kulumhlaba umsekeli kamongameli obhubhe engozini endizamtshina izolo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwanamhlanje. Igama lami nguChris Gande. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7pm kusvika na7:30pm.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.